Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, uno simba simba.
Mane rakanaka vatereri, ndini tanonoka wande, ichikutambira ine mufaro muchirukwa chedu chezvechitendero. Kutanga musi wa 10 mwedzi uno wakurume kusvika mwedzi unouya musi wa 9 kubvumbi mwedzi weRamadan muchitendero cheIslam apo vanhu vechitendero ichi vanenge vachitsanya nekuita mabasa ekubetsera vamwe. Tabata mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe Sheikh Ismail Tuwa kuti vatiudze pamusoro pemazuva anoyera awa.
MaMuslim world yese pamwedzi uno tikutsanya, uyezve mwedzi iwowu weRamadhani iwowu imwedzi unoyera chaizvo, unoitwa mabasa ekunamata, kunyatsorangarira dhipa, tichiita macharity, kuverenga Qurani yedu tichirangarira Mwari wedu nekuita mabasa akanaka. Hazvo kuti miedzi imwe hatiite, asi special mwedzi wokuti Mwari vanopeta kaviri mibayiro yacho yatenge tichipiwa. Zvese izvozvo tichizviseva kubva kumoto wokuti tichazonokandwa kumoto.
Ramadhan chii uye inorevei muchitendero?
Ramadhan kutsanya imwe pira yeIslam inokurudzirwa ese maMuslims anenge asingarware kuti vave vachitsanya. Avo vasingatsanye ndo vanorwara, nevakurisisa, vane pamuviri, vakuyamwisa vakadzi, vese ivavo vari exempted kubva mukutsanya.
Kutsanya uku kunorevei muchitendero cheIslam?
Kutsanya uku tinenge tichiita pachirungu inonzi iod. Objectives of fasting is stated by the Quran is to cultivate piety and fear of God, kutya Mwari wedu. Kutsanya kuregedza kudya, kunwa, kuenda pabonde panguva yekutsanya, kubva kubuda kwezuva ichipera kunyura kwezuva, ndo panozotanga kudya munhu ipapo.
Kutsanya kunobetsera vatenderi sei?
Kutsanya kunotrena munhu discipline. Unenge wane discipline, unochiziva kuti chese chaunenge uchida kuita iwewe, unenge uchiti oh ndakatsanya. Saka panenge pane mafixed time acho anotanga kuseni zuva risati rabuda kusvika kunyura kwezuva.
Tingadawo kuziva shitidowa kuti kutsanya kunoitwa paRamadhan uku kwakabva papi?
Hama vadiwa, Qurani yedu ndo mwedzi wayakadzika, mwedzi wekutsanya iwowo. Pausiku watenge tichitsvaga pamazuva 10 ekupedzisira inonziyo usiku wesimba kana kuti the night of power pacharab toti pazuva relailatul qadr.
Shikdua, tinoona kuti zvitendero zvizhinji zvine mazuva ekutsanya. Simba rekutsanya riri papi?
Hama vadiwa, kutsanya munamato sekutaura kwataita, munenge mune ukama padhuzidhuzi naMwari wenyu, muchiteedzera mitemo yaMwari yacho, muchiita zvese. Hazvo kuti mwedzi imwe hamudaro, kwete. Hazvakangofanana nebhora kuti munopurakitiza mozoya pamen match yamunozoita imimi kuti hanhasi tikuita kuti man match kana kuti yecup kana kuti yekuita sei, asi pamupesa pamunenge muchitamba mabhora. Mwedzi uno ndewokubatsira vanhu vanotambura, vana venherera, shirikadzi. Hazvizve kuti kwaizvo vatibatsire, vatikurevererera kuti mwedzi uno unenge uri chaiwo chaiwo kuti ukaita Mwari vanodhabhura makomborero aya.
Mwedzi uno uyu unoonekwa sei uye unorevei?
Profita wedu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, mwedzi unowu ndo panyanyita yatoti pachirungu generous, apo pavaipa vanhu mari, chekudya, zvekupfeka nezvimwe zvakadaro. Hazvoti vaisingati mwedzi imwe, asi ndati mwedzi is a special mwedzi unenge uchitifungisa kuti mwedzi imwe sei tichizoita mabasa iyayo.
Tinotenda zvikuru mutungamiri weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe Sheikh Ismail Dua netsananguro yavatipa pamusoro pemwedzi weRamadhan.
vatereri ndini tanona kawande ndichiti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana paine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevamwe vatereri pamusoro pezvechitendero tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 mostara zvakanaka vatereri
Yes, you know.